chokwadi kuti tirepo Lidwiro mangwana asi zvatinoda kuita kutaurirwa nevanga vari kukopak vanga vari mukomiti yekabineti iyaiya yakatenderana nebumbiro romutemo wenyika saka tichange tina vachinamasa tichange tina vapo mangwana vachitaurira zvakaitika saka tinotarisira kuti vacharodetera zvakanaka zvatinogutsikana nazvo asi ndinofunga kuti takagutsikana kana mukuru wenyika iye ari mukuru wemutsangano wedu akati iye izvi ndozvatiri kuda ndozvatinofanira kunge tichiita asi kuti vachambogadzirisa gadzirira zvinyogwa zvachona kuti zvive zvinonzwisisika zvakanaka
tinoona kuti vanga vachiita hurukuro vakamirira mapato kukopak vanga vachiti kana vakasvika panenge pasina kuwiriranwa vodzokera kumapato avo mungaona paine vanganyunyuta here nezvingazouyiswa naye vana vachinamasa
hapana kunyunyuta kungavapo nokuti zvizhinji zvakatenderamwa zvinhu zvanga zviri muzvinyogwa zvatakaita kare patakaita maamendment kukopak document saka hapana zvitsva zvaan zviripo takavapa full mandate kunda munogadzirisa zvinhu
pane vamwewo vari kupikisana neurongwa hwekunyora kwegwaro remitemo idzva iri vachiti kupindira kuri kuita vatungamiri vemapato zvinoratidza kuti rarasa gwara ranga richitarisirwa rekuti bumbiro remutemo ribve muvanhu munoti
kutaura kupi ikoko kwokuti bumbiro romutemo riri kubva muvanhu takatora ka zvakanga zvakataurwa navanhu tikagadzirisa pasecond all stakeholders meeting saka vamwe vanhu vanotaura ndivanani vavachataura nokuti ndakagara nda kutaurira ijonga kare kuti nyaya iyi ndiya maprinciples ndo vakaseta GPA ndo vakaita nyaya dzekuti kuve neparliamentary committee inoita nezvizvi yecopak tikakutaurirai kuti ichaenda kuall stakeholders yaenda yodzokera kumaprincipal zviri straight forward yabva kumaprincipal maprincipal ndo vane final decision ende ndizvo zvakaitika izvozvo saka hakuna angauya achitaura kuti kwai havana kunotaurira navanhu isakaita outreach vanhu vakataura zvavanotaura tikakwava nekusanzwisisana isava kuita amend zvanga zvataura necopak tichiti isuisu izvi zvakasiyiwa izvi zvakasiyiwa tikabva tatenderana zvino ungazouya achiti kwaita ziya zvavanhu ndivanani.